Onyaya buda mudare nhasi ndeyekudhara ndeyegore rapera. Dr. Thokozani Khube anga akatiende kuConstitutional Court achinosungisa Speaker of Parliament. Paipa akanzi abve kuParliament ndiana chamisa vangu pavakamudzinga kuMDC ndobvataura naSpeaker kuti achamire pati yavo ndobva abudisa imomo. Saka nyaya iyi yakaendeswa kuConstitutional Court. Asi haina kukwanisa kunzwikana nekuti vanga vasina kutipa date. Vakazotipa date zvekuti tinonzwe kanyaya maelections atopera. Saka tasvika kuna redare rega pachezvaro kwete kuti pana anoya anga ataura vakatanga vati titaurei kuti ndada kuti nyaya inzwike seiko. Iye paramendi yacho Thoko Khube yaanga achiti yakamudzinga yakatobviswa kudhara dzaanonyiwa paramendi. Saka takamboita nharo pamutemo tichiti nyangwe nyaya iri yekuti paramendi yacho yakabviswa. Ingoitongei chete kuti zobatsira ramangwana. Saka ndozvavakati hamirai timbofunga bat hatina kana kumbopinda munyaya yacho kuti tii nyaya iyi zvakamira sei. Saka zvavaya vachiramba nhasi ndezvekuti vaya unoramba kuti hatisina kutaura nenyaya iyoyo yakatodarikwa kudhara. Ndozvavari kunzi vadisinesi. Havasiti vati haana nyaya haana kana zvekutaura. Vangouya unotaura. Haangatirambi hatichadi kutonga nyaya yekuti Thoko Khube anga achimangara against Speaker of Parliament.
Izvi hamuzooni here zvichikanganisa dzimwe nyaya dziri mumatare dzakanangana neutungamiri webato reMDC?
Zvina zvazvinokanganisa nekuti nyaya yaka yeutungamiri hweMDC yakatoagiwa itori kudare rakasiyana nedare iri. Dare ranhasi iri iConstitutional Court. Dare rakaenda nyaya iyi iyayi yatiri kutaura nezvayo yataka aita kudare yaibuda pamaredhio nepamaTV idare rinonzi Supreme Court akatosiyana. ZvekuConstitutional Court zvanga zviri zvekuti aiti kodzero yake yepaconstitution yekunge ari member of parliament yanga yakakanganisa naSpeaker of Parliament. Ainga itori nyaya pakati pake naSpeaker of Parliament. Ava vepati yake imwe vaingobatanidzwawo nekuti pamutemo kana ukaendesa nyaya inobata umwe munhu unofanira kungomuisawopo ari respondent. And then iya yakamirirwa nevanhu tizonzwika vati judgment yabuda sei inyaya yekuti ndiani chaiye aifanira kunge ari mutungamiriri weMDC pakafa vatsandiri. Iye ndiye takamirira yakatoadyiwa takatoita maargument. Saka hazvina kukama matare haatarisi kuti danhasi tadai vanopemberana nenyaya sekuuya kwainenge yaita.